Aiwa isu sekuona kwedu tinoti chinhu chakanaka kuti hurumende yeZimbabwe idyidzane nedzimwe nyika dzingava dziri munharaunda kana dziri kurewo kuitira kuti ukama hwedu nenyika idzodzo huende pamberi. Mukudyidzana umu ndoo munobva mazano angava ekuvaka upfumi, angava ekuti tigarisane zvakanaka nekuita ushamwari hwekutengeserana kana hwekuti tipananewo mazano ekuti nyika dzedu dzibudirire. Tinorasi kuti chinhu chakanaka tione chakaipa ipapo.
Rova Mafume, munoti ione musangano watanzwa uripo pakati peZimbabwe neBotswana, vatungamiri vaMasisi navamunangagwa vachiita musangano unonzi Bi-National Commission uyu?
Bi-National Commission wagara hawo uri musangano unenge wakanaka unoitika panyika dzinenge dzine marelation dzakavakidzana dzinenge dzichida kuwirirana pane chino nechocho chinenge chichida kuitika munyika mbiri idzodzo, vachibetseravo vachipana uku ndizi ndakupa zindakutorera kana kuti chindiro chinokumba kunobva chimwe. Asi chiri kutishamisa ndechekuti isusu tagadzira gate rendiro ndobva tarizadza nemhepo. Gate iroro dzinova idzo zvakanyadzisa hurumende yekuBotswana. Takabva totanga kutaura mutini isati yatombotanga kuti taakupuhwa tazokonzera kuti Botswana inge ichiramba kuti ha zvokwadi isusu hatina kumbotaura zvakadaro uye tichazotaura patinenge tapedza musangano. Zvinotaridza desperation, zvinotaridza kuda kukambira, zvinotaridza kusarongeka kwakaitika hurumende yedu yeZANU-PF. Inongotaura ichianaunza kuti iri kupuhwa mari, hapana musi umwe chete wainotaura kuti iri kupawo mumwe munhu mari. Iyo ndoo inenge ichingoti tiri kupuhwa mari, ichingotaura mari dzisingauyi, yaakukumbira mari, yaakupema mari kunyika doko doko dzakaita seBotswana.
Vaguni, munoti
regedzai tinyatsokujekesera vateereri kuti vanzwise kuti chii chiri kuitika. Nyaya iri kuda kutaurwa navaMafume. Nyaya iripo ndeyekuti ichokwadi kuti pane vakaganira vakaenda kumberi kwemabhiza. Hurumende yeZimbabwe haisi kupihwa mari nehurumende yekuBotswana. Chiri kuitika apa ndechekuti vana muzvina bhizinisi vari kuBotswana vachitsigirwa nehurumende yeikoko ndo vari kuuya kuzodyara mari dzavo munyika medu dzinosvika 1 billion pula, kwete US dollars. Kude kutoda kuti vanhu vajekesere vanyatsonzwisisa. Vanhu avari kuuya kuzodyara mari dzavo vachiita mabhizinisi. Chinobatsira Zimbabwe ndechekuti vana veZimbabwe vachawana mabasa mumabhizinisi iwayo. Wongu mapepanhau anenge akanyora achiisa nemuraudziro kuti zviite sekuti hurumende yeBotswana ndo yanga iri kutipa mari, handizvoba. Saka handione pane chakaipa ipapo. Hongu hatingateedzere zvomumapepanhau zvekuti vanhu vanenge vamhanya kumberi, asi tiri kuona kuti chokwadi chaakubuda iye zvinezvi chekuti mabhizinesmen ekuBotswana ndo vari kuuya kuzodyara mari dzavo.
vaMafume, tanzwa kuti Botswana yakomekedza kuti inofanira kupuwa chivimbiso chekuti vanhu vaya vemabhizimusi vanenge vauya muZimbabwe kunotanga mabhizimusi imomo munyika vanonge vakachengetedzwa kubva kune zvematongerwo enyika pamwewo nevati commercial risk kuti mabhizimusi avo anenge akachengetedzeka. Munoona zvichibudirira here izvo?
Munoziva ndo zvinoshamisa kuti nyika kana ichinzi vanhu votanga kuda kuita bhizinesi nayo vototanga vakumbira kuti naizvi vanhu venyika hamuzoiti here zveupenzi zvamava muchiita zvokungotora mabhizinesi evanhu. Kutaridza kuti nyika iyoyo iri kumanejwa nevanhu vasiri kufunga zvakati tasa. Pane munhu anoti waakuda kuroora obvunza kuti hauzobayi bayi mwana wangu, kutaridza kuti unosimbobaya baya vana vevamwe vanhu vaunosiroora. Isusu mabhizinesi men anoda kuinvesta kuBotswana pane patambokumbira kuti vaikuBotswana vasatora mabhizinesi iwavo. Tinotoziva kuti Botswana ihurumende inochengetedza mutemo.
Vaguni, munoti iwo nekuti nyika ichida kuinvesta itange yati bvumai kuti munotichengetedza?
Aiwa, hapana chakaipa apa. Munhu wese anoinvesta kana kuti anodyara mari yake anotarisa marisks kuti chii chingazokanganisa kuti bhizinesi rangu riitike. Chekutanga ndechekuti havasi vekuBotswana chete, munhu wese anenge achiuya kuzodyara mari yake unototarisa kuti uone kuti bhizinesi rangu rinozobudirira here, zvingagona kurikanganisa ndezvipi. Asi Zimbabwe inoda kuti vanhu vajekeserwe kana vari kuteerera kuti hatina history yokungoteerera mabhizinesmen mabhizinesi avo. Nyaya
inobvuta mumutumwa mawere akabvutirwa wange izvo ziya bvutwa mabhizinesi awo ari kubvutwa mana mai nereconstruction act.
ndosaka hurumende dziri kuti dziri kukumbira kuti hamuzobvuti pamusina kudyara. Manje manje tataitorera munhu wese 51% yebusiness yake.